This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 19 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoti zvose zvavari kuita vanenge vatumwa nemurume wavo vaRobert Mugabe.
Nhengo dzedare reparamende kusanganisira dzeZANU-PF dzokurudzira kuti vakuru vehurumende vaiwana mari kubva kuPremier Service Medical Aid Society vasungwe.
Vanoita mabasa emaoko vokurudzira hurumende kuti ivakoshese sezvo vava musimboti weupfumi hwenyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nhasi vaita musangano nevatsigiri vebato ravo mumusha wevazhinji weMbare pachishawasha grounds vachiti misangano yavo ine makomborero yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Amai Mugabe vatambirwa zvino mutsindo nekambo kanonzi uncongarable kakaimbwa naDr. Tawanda Benson uye panga paine vamwewo vaimbi vakawanda. Asi semagariro eZANU-PF misika yose yekumbare nemabhizimusi anzi avharwe kuitira kuti vanhu vaende kumusangano uyo. Mudzimai wemutungamiri wenyika arova nhende shure panyaya yavo yekuti hapana chinoshamisira pakurwa hondo yerusununguko. Nhasi amai Mugabe vati vanoremekedza zvakanyanya vanhu vakarwa muhondo yerusununguko.
Asi vatiwo sangano revakarwa hondo yerusununguko rainge roda kupindwa napongwe mushure mekunge pabuda mashoko ekuti painge paine vamwe vesangano iri vainge voda kuratidzira kuti avafariri amai Mugabe vachiti vainge vavazvidza. Panyaya yematarakita yanetsa pakati pehurumende nemapato anopikisa, amai Mugabe vati vanhu havasi kupiwa pachena matarakita aya asi kuti vachabhadhara. Vanopikisa vanoti matarakita aya ndeehurumende kubva kuchibvumirano chakanyorerwa neZimbabwe neBrazil, nekudaro havafaniri kupiwa panenge pachiitwa misangano yezvematongerwo enyika zvikuru neZANU-PF. Asi amai Mugabe vave kupa pamisangano yeZANU-PF vanhu zvinhu zvakaita semupunga nechibage.
Ne 150 tons dzemupunga. Saka takatoona kuti mumwe munhu anogona mumwe munhu wega wega pa 35,000 munhu anogona kuwana kana 3 kgs dzemupunga. Ndichi 3 kgs dzemupunga. Saka muchawana mese hapana asiri kuwana. Kana zvashota tinoudzwa tinouza zvino. Manzwa zvandiri kutaura. Hazvisi kuzoshota Mbare muchave neChristmas yakanaka nokuti mai vaunza zvekudya zvenyu.
Ayo anga ari mashoko amai Grace Mugabe vachitaura vari kuMbare.
Sezvinongoitwawo nemurume wavo, amai Mugabe vashorawo nyika dzekumawirira uye vatori venhau vemapepa akazvimirira. Zvabudawo pachena kumusangano uyu kuti mubato reZANU-PF mune kunetsana kunotyisa sezvo vamwe vangavoti havadi nhengo yedare reparamende yenzvimbo iyi vatendaisa vanhu. vasavano vakambomiswa kuvanhengo yezano PF kwemakore mashanu vachipomerwa mhosva yekudyidzana naamai Joyce Mujuru vaimbova mutevedzeri wavamugabe vasati vadzingwa mubato.
Kunyange hazvo vanhu vembare vakawanda vati havachadi kushanda navasavanhu, amai Mugabe vati vanofanira kuregererwa. Mukuzeya nezvemisangano yaamai Mugabe iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya.
Mai Mugabe iziso inhuma yapurezidendi vamugabe. Zvaanenge achitaura ikoko kondo dzinenge dzitori pfungwa dzavamugabe. Saka vanhu vanofanira kuona vamugabe not kuona first lady. Kunze kwokuti kana zvava pachena kuti vamugabe havachakwanisi kati vamugabe vaincapacitated, ndo patingati pamwe vanoda kuwana masimba kana kutungamirira. But handifungi kuti vangada zvavo asi havakwanisi kana vangobviswa mutsoka dzavamugabe kana mubhedhroom amugabe kana vabva mumaoko amugabe havakwanisi kuzviita. Saka vanokwanisa kuti hazvi kana ivo vataura pachena kuti inini ndiri mukadzi wegamba guru wevozeteven guru ndiri mukadzi wamugabe, zvendiri kutaura pano ndatumwa napurezidendi. I think nhasi vanga vabuda pachena zvakasimba kuti zvese zvavanoita zvina purezidendi mukati. Vane vatotumwa navamugabe kuti vandoisa shoko rokuti aiwa Gushungu achiripo, Gushungu achatonga, ende Gushungu haasi kuda kupa mumwe munhu simba. Gushungu acharamba vane simba kusvika nguva yavanokwanisa kuti vati havachadi, kana kuti nguva yavanokwanisa kuti vatisiya, kuti vaya vanodawo simba muzano vaziva kuti aiwa Gushungu hapi munhu simba. Gushungu anokwanisa kutopa munhu simba, kana kuti simba rinokwanisa kuzobva pana Gushungu, kana Gushungu vanhu taimba tambirai mwana wenyu pana Gushungu, kana kuti kana Gushungu afunga kuti opawo mumwe munhu iye. Saka vanhu vanofanira kuona vamugabe pazvinhu zvese zvinoitika, nekuti kana vanhu vakasaiona vamugabe pazvinhu zvese zvikitika vanorasika vakafunga kuti vanorwisa Grace Mai Mugabe, vofunga kuti vanorwisa Mai Mugabe. Ivo vachitorwisa vamugabe nekuti iyi inhumwa yavamugabe yapurezidendi.
Asi mungati mashoko aya ari kunzwika here kune vaya vane chidokwa dokwa chekuti dei tapinda mustate house?
Haanonzwikwa zvakanyanyisa zvo, haanonzwikwa zvakanyanyisa. Kana anenge asingatonzwisi anenge asingazivi politics dzezano, because mukatarira pakazenda Mai Mujuru pane vanhu vaiti Mai Mugabe vanopenga, Mai Mugabe havanzwisisi, tarira zvaari kuita kusvika Mai Mujuru negrupu ravo vanyura vasingaoni kuti zvanga zvinova. Vamugabe pakazobuda votaura kuti ndo zvatakaona zvarikwa naMai Mujuru takazofunga kuti vadai, vakatozongouya vakuzadzikisa zvinhu zvanga zvatetwa kare. Saka vanhu vakangwara chaiko vanofanira kutoona kuti zvinodiwa navamugabe ndezvipi, votamba sei tsoro dzavo, voona sei kana vachitondogara pasina vamugabe, vanogara pasina vamugabe kana vachigara pasina amai Mugabe, vachiita reconfigure politics dzavo vachitaurisana kuti vasadzingirirana nokudzingirirwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare.
Nhengo dzeparamende kusanganisira dzebato rezanu PF dziri kukurudzira kuti vakuru muhurumende vakanokora mari muhomwe yePremier Service Medical Aid Society kana kuti PSMAS, vanosanganisira mutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba, gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa nevamwe vasungwe. Vadare ava vakakurudzira kuti paumbwewo komiti inoongorora bhodhi raitungamira PSMAS uye kuti patorwe matanho ekuona kuti vanhu ava vadzosera mari idzi. PSMAS inonzi yakabirwa mari inodarika mamiriyoni makumi mana emadhora kuburikidza nemihoro yakakurisa yaipiwa vashandi, mari dzaibhadharwa nhengo dzebhodhi pamwe nedzimwe dzinonzi dzaibhadharwa vanhu vainzi vachapa rubatsiro kuvashandi vaibatirwa mari dzavo dzekuti vagozorapwa pasi pechirongwa chePSMAS. Dr. Parirenyatwa vanonzivo vakapiwa mari inodarika makumi manomwe ezviuru zvemadhora ichinzi ndeyebasa ravanga vasati vaita. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeparamende inomirira mabvuku tafara vaJames Maridadi veMDCT pamwe nenhengo yezano PF vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMaridadi kuti tichienda mberi nyaya iyi yakananga kupi.
Ndapachiongorwa nemapurisa vachiona kuti Maria kabiwa kabiwa na kupakitwa forensic audit kudara audit ikataro Maria kabiwa na niki Maria kabiwa na niki sacha sana ndoku mapurisa wa sunge munu munu era kukoti nyaya kwa yusko pambiri peda redzi mosha uonu kwa tani shereka na utahana mosha kana chinga uonu kwa ane mosha uenda upo wa mtongo wake kana chinda kutuenda kutuongo ndo nikati ndo chasara cheta pakitina sinu chasara
vachiru manzu dana rakaturu wanivadari rekuti pange pachi tuweru kwa matano wanu wanonza wana kubata mari shakanaka ku Premier Service Medical Aid Society imiwo makatambira osei dano iri
ndofunga ipapa patati nyatso kupokana nazvo zvakaitwa ne makurukuta emu parliament ndofunga izvi zvakabvira kudhara kana mukanyatso kurangarira ivo mukuru wenyika president Mugabe vanogara vachitaura kuti nyaya dzoumbavha dzoumbavha ngadzisavapo nyaya dzokuruku kana kuti zvezvidobidobi zvokuda kukuruka vamwe vanhu uchitora foma iyoyo yoruzhinji zvino zvakaipa uyezve ndofunga iye zvino muri kunyatso kuona zviri kuitika kumakotsi kwedu vava kunyatso kusimbaradza nenyaya dzakaita saidzodzo nokuti munhu wese iye zvino ari kuchema chema kuti saka kana mbavha dzikaramba dzichiregeredzwa dzichidai chii chinoitika asika izvozvo izvozvo kuzoona kuti mbavha ndiani asati ari mbavha ndiani zvinenge zvava kuonekwa nei nematare kana kuti makotsi pachirungu sezvataura vamaridadi
Honorable Maridadi, tinonzwawo kuti nhengo dzeZANU PF dzakapindawo mukurudziro yekuti vanhu vakashandisa mari zvisizvo vange vachitorwa matano. Tichionawo zvakare kuti mumwe wevanhu vari kunongedzwa igurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa vanove nhengo yeZANU PF. Zvakafamba sei mudare mungangotsanangurira vateereri?
Nyaya vaParirenyatwa chandova ndizvisa kana uri gurukota rehurumende minister haubvumirwe kunge uchishanda kumwe kwaunowana mukoro inonzi salary saka zvakaitika vanhu zvekuti vaParirenyatwa vakataura kuti vairapa vanhu kusejari kwavo panguva yavo saka varapa vanhu kudaro vanhu vaienda vataura kuti tichitadza kuPremier Service vanhu Premier Service saka voisa maclaim awo Premier Service saka vaifanira kunge vapiwa 25,000 Premier Service asi Premier Service yakazovapa ya 100,000 saka kuna 75,000 yapo vaParirenyatwa havafanira kunge vakaipiwa asivo vakataura kuti 75,000 nemari yavakapiwa yebasa ravachazoita saka ndikati ndo pekutanga katakabvo munhu anotambira mari asaita basa nokuti kazhinji munhu unoita basa kukara kwemwedzi wopuwa mari yebasa rawakaita haupuwe mari yemwedzi wasati watanga watanga washanda nokuti inonzi pachirungu unobhadha waina arias kuti watanga washanda ndobva wazopuwa mari yako watanga wapuwa mari yako wozoshanda ndo pekutanga kuti vakapuwa mari yavasina kushandira kukura kuti vakapuwa mari yevana vezimbabwe
vachiru manzu mungaona danho rakatorwa nevadare veZANU PF richichenura zvakadii bato reZANU PF panyaya idzodzi nokuti tinonzwa vazhinji vachigunun'una kuti uori hunotsimbirirwa nekuti munhu ndeweZANU PF kana kuti azobatwa nemapurisa aregerwa nekuti ndeweZANU PF
ndingati munhu anenge ane pfungwa dzokuti zvine chokuita neZANU PF unenge achingoti rasike yake mukudzamisa pfungwa nokuongorora nokuti ZANU PF iye zvino ndo iri kutonga izvi zvakataurwa kuparliamendi hazvinei neZANU PF asi zvine chokuita namagariro avanhu vose vomuzimbabwe wedza munoende weparty ipi zvayo
vamaridadi
ndingati vachiru manzi pavataura ipapa havana kukutadza nyaya ndeyekuti pane vanhu vakawanda vanopara mhosva vachiita nyaya dzeuori vachiti kana vari mubato rematongerwo enyika rinonzi ZANU PF vanokwanisa kutadza kutabatwa nekuti robato riri kutonga asi ndiri kuti inini inonzi test case ndiyoyi tichida kuona kuti hurumende ichaita sei
vachiru manzu tingaona here hurumende ichitora matanho sezvekutaurwa navamaridadi
kana pachinge pano umbo zvokuti pana vamwe vanhu vakatora mari yavasingafani kunge vachinge vachitora definitely handifungi kuti tingati ihurumende asi kuti mabazi ehurumende anofanira kuonekwa achiita basa ravo
vanga vari nhengo yeZANU PF vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu manzwawo zvakare kubva kumumiriri wemabvukutafara muparamende vajames maridadi vemdct vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7 Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Makateerera kustudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Zvizvarwa zveAmerica zvitatu zvanga zviri mutapwa wechikwata chechi Shiite muYemen zvaregererwa ndokubva zvaendeswa kuOman. Masangano ehurumende anoti vatatu ava vatakurwa nendege vachibva muguta guru rechikwata ichi reSana, uye zvakaitika nezuro manheru, asi mazita evatatu aya haasati aziviswa.
Somalia yavhura muzinda wayo muAmerica kekutanga mumakore anosvika 25. Hurumende yeSomalia yakavhura muzinda uyu pamabiko akaitwa nezuro. Urongwa uhu wakapindwa nemutevedzeri wemunyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vachimirira dunhu reAfrica muAmerica vaThomas Greenfield, pamwe negurukota remuSomalia rinoona nezvekunze kwenyika iyi Abdisalam Omar.
Sangano rinomirira vanoita mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Sector Association rinoti hurumende inofanira kukoshesa mabasa emaoko sezvo ari iwo mabasa akabata nyika pari zvino. Mutoredi wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weZimbabwe Chamber of Informal Sector Association kana kuti zichia vaWisborne Malaya vanoti hurumende inofanira kushanda zvakanaka nevanoita mabasa emaoko sezvo vari ivo vari kusimudzira upfumi hwenyika. VaMalaya vanoti pari zvino hurumende haisi kukoshesa mabasa emaoko, kunyange hazvo mabasa aya ari iwo akabata nyika zvichitevera kuvhara kwemakambani akawanda. VaMalaya vanoti tsvakiridzo yakaitwa yaburisa pachena kuti pane vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe munyika vanoita mabasa emaoko.
Tikatarisa nyika yedu yatiri kutaura nezvaei pari zvino, maringe nemastatistics enyika ekuti 94.5% yevanhu vari kushanda mabasa emaoko munyika muno. And kekare statistics idzodzo dziri kutaura kuti pa 94% yo mu 14 million population yevanhu, more than 6.4 million ndo vanhu vari kuita mabasa emaoko. And vanhu ivavo basa remaoko ravari kuita rito nevhalu munyika yeZimbabwe.
VaMalaya vanoti vanhu vari kushanda mumabasa emaoko vari kusangana nezvinetso zvakawanda munyika, izvo zvinosanganisira kusungwa nemapurisa.
Mabatiro azviri kuitwa nehurumende oro kuburikidza nemalocal authorities hazvisi kunasa kuti kwazvo. Vari kubva vapiwa mhosva kuita unge mbavha, kana kuti muchirungu toti kucriminalizewa.
Noona nezvekufambiswa kwemabasa mumusangano uyu, vaElijah Mutemeri vanoti hurumende yakakurudzirwa nesangano revashandi repasi rose reInternational Labour Organization pasi pechisungo chesangano iri, icho chinoti nyika dzemuAfrica zhinji dzazara nevanhu vanoita mabasa emaoko. Chibvumirano ichi chinokurudzira hurumende kuti dzikoshese mabasa aya uye dzimaenzanise nemamwe mabasa akaita semumahofisi ayo ane zvikwanisiro zvose uye anoshandwa zvakanaka.
Pane mutemo mutsva watingati mutemo nokuda kwokuti mashoko kuti tichinyatsotsanangura kuti chonzi chii anotinetsa. Muchirungu vanoiti recommendation, kana kuti zvinhu zvakaunganidzwa zvikapiwa kudzinyika kuti dzitarise dzisevenze naizvozvo.
Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemabasa emaoko munyika amai Stembisonyoni kuti tinzwe kuti hurumende iri kuitei mukuvandudzwa kwemabasa emaoko kuitira kuti ave nechiremerera. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Sangano reMutare Vendors Association rinoti riri kufara neurongwa hwekanzuro yeguta reMutare hwekuwanira nhengo dzaro pekutengesera vari uye nekuvabvumidza kuti vange vachiisa chivakwa chine chiremera chekuti vashandire. Mutoro wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Sangano reMutare Vendors Association MVA rine nhengo dzinosvika chiuru chimwe chete dzinotengesa zvakasiyana-siyana muguta iri. Sachigaro weMVA vaIvin Mbengo vanoti kubva pavakawanirwa nzvimbo iyi yekumboshandira vari vange vasati vapiwa mapepa emvumo yekuti vaise zvivakwa, asi vava nemvumo iyi.
Kanzuro yakabatana nemamwe mastakeholders muMutare. Tinotenda chaizvo kuti vakasvika pakuone nzvimbo yekuti ma-informal traders watengesere. Nzvimbo iyoyo zvayo kunyange tanga taka identifier way back muna 2013. tinotenda kuti pakachizoite pfungwa dzakawirirana kuti zveshuwa mainformal traders atengesere ipapo. Naizvozvo kanzurozve tode kuitenda ngekuti yakaende chinhambo mukupa levura kuti patarisike.
Vambengo vanoti vane urongwa hwekuti nzvimbo yavanoshandira ivakwe chivakwa chihombe kutanga gore rinouya kuitira kuti nhengo dzavo dzishande dzakafaranuka uye makastoma achiuyawo kuzoona zvinhu zvinenge zvakarongeka.
Tinofanira kuramba takabatana nekanzuro neministry yemaSMEs kuti tiwake chiwako chine maplans endakambokuratidzai maplans akanaka of a multi-story building ikuti vanhu vatema vaonewo pekutengesera pakanaka muCBD Central Business Area yemamutare.
Vambengo vanoti pari zvino nhengo dzavo dziri kushandisa zvitangwe nazvisina kuvanakira nekuda kwekuti vainge vasati vapiwa nzvimbo iyi zvamuchose nekanzuru. Nzvimbo iyi vakaipiwa pachena nekanzuro yemutare asi vachange vachizobhadhara mari yemutero yakaita sekushandiswa kwemvura neimwe yekutakurwa kwetsvina nemarara.
Maringe nenyaya iyoyi sezvinambotaura zviya zviya kuti tiri kufambidzana zvakanaka naminista wedu Mredi Mandi. Tirofambidzana zvakanaka nekanzuro yedu natown clerk vamuzawazi nemanagement yavo. Tiri kuise pfungwa pamwe chete kuti tione kuwa nemashedzi anombokwanisa kunge ari temporary.
Sachigaro wesangano reMVA anoti chivakwa ichi kuti chivakwe chichipera panodiwa mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora sezvo zvimwe zvekuvakisa zvichiwanikwa nyore zvakaita semajecha, matombo, mapuranga uye mamwe mabasa emaoko achange achizoitwa nenhengo dzavo. Vanoti nhengo dzichabatsira pakuvakwa kwechivakwa ichi sezvo vazhinji vasingakwanisi kubhadhara mari iri pachirongwa ichi.
Dambudziko guru riripo inyaya yekushaikwa kwemari. Pane mari zvizhinji zvese zvinoendeka. Saka murungoonawo ngemamiriro akaita upfumi hwedu, ndinoona chinhanho chitirisi chinokwanisirazve kuti tichipfuure mechiri apo tikanga tichishanda tiri pamwe chete.
Dambudziko riripo panzvimbo iyoyi ndeyekushayikwa kwemvura, zvimbuzi zvinokwanira vatengesi nevatengi uyezve kufukidza zvinotengeswa kubva kuzuva nemvura. Zvichakadai, meya weguta reMutare vatatenda nhamarare vanoti kanzuro yavo kubva payakatanga chirongwa chekuteresa vedzimotokari dzinopakwa muguta mwedzi miviri yapfuura, kanzuro iri kuwana mari iri pakati pezviuru 10 ne-13 pamwedzi woga woga.
Ya hurongwa hwatakatanga huri kufambawo zvakanaka. Pamwedzi tiri kuonawo mari inoita 10,000 kusvikawo 12,000 kana zvinhu zvanatsa kufamba zvakanaka. Asi tiri kufara zvikuru nekuti purogiramu iyi kutanga kwetakaita iri kutibudisira mari dzavo dzakanaka chaizvo panyaya dzekutora mari mumugwagwa idzi.
Meya nhamarare vanoti sekuona kwavo chirongwa ichi chiri kufambira mberi zvakanaka zvekuti vave kutoda kuti chinyatsopararira neguta rose sezvo chakatanga chakanangana nekumusoro kweguta chete. Chirongwa ichi pachakatanga vachairi vakawanda maMutare vakanyunyuta zvikuru vachiti havaoni pundutso yacho sezvo migwagwa isina kumira zvakanaka uye vaiti vateresi ava vaivashungurudza kwazvo. Asi kanzuru yakaramba mashoko aya. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rinoti riri kufadzwa nekuwana mukana kuri kuita madzimai emunyika kwekuti vaite mabasa aimboonekwa sevanhurume. Mutungamiri wesangano iri, amai Virginia Muwanigwa, vanoti zvinofadza kuona madzimai achiita mabasa akasiyana-siyana munyika seayo ekutyaira ndege nezvimwewo. Svondo rapera, vatyairi vendege vechidzimai veAir Zimbabwe vaviri vanoti Captain Chipo Matimba naElizabeth Simbi Petros vakatyaira ndege yakaenda kuVictoria Falls, izvo zvakafadza veruzhinji. Marvelous Mhlanganya uyo weStudio 7 aita hurukuro namai Muwanigwa kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Takatarisana nenyaya dzemadzimai kuwaniswa mukana yekupinda mumabasa aimbonzi anongoitwa nevarume chete. Tirikuona zvichiratidza kuti kunyange zvazvo zvichiri zvishoma asi pane zviri kumboitika. Tirikuona zvimwe zvitaa nevakadzi vanotyaira ndege. Izvi zvinhu zvaive zvisingatombozivikanwa kudhara. Ndinoziva vamwe vanhu vandinombokurukura navo vachitotaura kuti ndikaona mukadzi ari kudhraivha ndege ndinoramba ndinoregedza kukwira. But asi chichokwadi chitoripo ndechekutoti madzimai vari kutodhraivha vari kutofamba nendege. Tinoona kunyange kana zvakaita semakombi tine vamwe vakadzi vanotodrive makombi tine vakadziwo vari muconstruction tine vakadzi vari mumining zvakangosiyana siyana zvemadokta hatichatombotaura izvo zvatoungozivikanwa kuti vakadzi vari mumuto saka izvi tinongozvikudza basi tichitaura dzimwe nguva nevakadzi vacho vekutanga vanopinda munzvimbo idzodzo tinoona kuti zvinenge zvakavaomera nekuti kunyange zvazvo ivo vanenge vapa nzvimbo iyoyo upenyu hwavo kazhinji ndevekuti vanenge vari pakutestwa nguva yese nekusaonekwa semunhu anokwanisa saka zvinenge zvichida kuti vawande.
Imi semasangano anomirira madzimai munyika, pane zvirongwa zvamuri kuita here kukurudzira madzimai nyanya vechidiki vari kukura kuti aiwa vanogona ivo kuita mabasa ese ese avangafunge kunge vachida kuita?
Tikatarisa maprograma atinotoita iya ekuti tiri kuda kuedza kuchallenja atinoti aya manomvel standards pachirungu kana kuti zvatingatisika nemagariro edu pachivanhu saka maprograms edu mukatarisa kubvira vanoita zveconstitutional and legal vanotarisa zvakatarisana nezvebumbiro remutemo taive tichitaura kuti tinoda kuti bumbiro guru remutemo rizive kuti vanhukadzi vanewo mukana pakasiyana siyana wedha kugarisana kwevanhu wedha mukugoveranwa kweupfumi hwenyika kana kunyange matongerwo enyika chaivo izvi tinenge tichiitira kuti tichallenje ivo tsika nemagariro dzinofunga kuti vakadzi pane pavanonzi apa ndopenyu tichionawo kuti tiite mumagariro atinozoita mukatarisa nzvimbo dzimwe dzakaita sekunana Plumtree kana kuti nzvimbo dziri kumabhodhawo takabvira kudhara tatoona kuti zvimwe zvataibhiliva kuti mabasa aitwe nevakadzi aakutongoitwa nekuti varume vacho havapo.
Avo vanga vari amai Virginia Muwanigwa veWomen's Coalition of Zimbabwe vachitaura vari parunare muHarare. Nhama Velas Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa ushingi hwemadzimai ari kushingirira kuita mabasa agara achiitwa nevanhurume chete.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigo kufonerai.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message amatumira.
Yekutanga inoti makadi jonga na blessing kuno tiri kungotamba iri kurira hapana kushara ndikwazireiwo vana mai guru vangu vanoti Gladys, Rachel, Eugenia na Barbara na mai nini vanoti Pauline na Modi ndini Evans kukaroi.
Mwe munyori anonzi mukoma David Chidzumo vari ku Mount Darwin vanoti mukoma akandemiri na mukoma Zulu munosimba here isuve ku Mount Darwin tofara. Tinokushuvirai muva nekisimusi inotapira kuti tapi-tapi, muropafadzwe nashe, musimudzirwe nebasa ramunotipa. Morosai vamwe vose ikoko, ndimukoma David Chidzumo.
Aiwa, tinotenda mukoma David, tichivimba kuti tichave nekisimusi yakanaka. Mumwe anotiwo makadi blessing najonga, ndinokutendai nekutiudza nhau dzechokwadi. Ndiri kumataga, ndoda kufarisa hama dzandakadzidza nadzo papfunye high school kumberengwa kumataga. Ndini wenyu anokoneka ine mufaro. Tandilenkosi Nkomo.
Mumwe anoti makadi jonga na Zulu rambai makadaro vakomana ndikwazirewo vabereki vangu kunjanja kwashumba nemudzimai wangu mai tendai ndini tichivunga Joburg South Africa.
Mumwe anoti hi guys basa munogona pamberi nemwi isu kuno kuchimanimani pa Watrol Company tava kushanda pasina muripo so far 2 years dzave kutokwana mari pasina chokwadi upfumi hwenyika wananga kumawere munyori haana kuti pasita rake.
Mumwe anoti hama we tanzwa nekunyeperwa na Joseph Chuma imbomusiyaiwo anoramba zvaanoziva zviri pachena achazoyeuka bako anaiwa sevamwe ndimi dzi golden kumudzi.
Aiwa nguva yedu ndo inodzoka yozoita shanje vadikani tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitonyorera tsamba mbozha dzenyu kuStudio 7 muchitudza zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoti zvose zvavari kuita vanenge vatumwa nemurume wavo vaRobert Mugabe.
Nengo dzeparamende kusanganisira dzebato rezano PF dzokurudzira kuti vakuru muhurumende vaiwana mari kubva kuPremier Service Medical Aid Society vasungwe.
Vanoita mabasa emaoko vokurudzira hurumende kuti ivakoshese sezvo vave musimboti wehupfumi hwenyika.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya maoko aChris Gande naJonga munaudze chirungu.